Zvakataurwa navapresidendi kuti takusvika panguva yekuti pavhurwe nzvimbo dzekujira nemahair salon. Chokwadi takazvitambira nemufaro mukuru chaizvo. Asi mufaro wedu hauzouya watingati wakanaka chaizvo nenyaya yekuti takanzwa Minister of Finance nevamwe zvekare vari muhurumende vachiti panozovhurwa iko zvino vanhu vese vaya vaishanda mumarestaurant sezvo vanobva kunze especially vekuZimbabwe varo vakawanda vachadzingwa. Takuda kuti tione kuti panodziiswa nhamba yevanhu vanoshanda mumarestaurant kuitira kuti iko zvino varofunga kuti pagumi pane vanhu 8 vanobva kunze in particular Zimbabwe. Saka vanoda kuti varivese izvozvo kuitira kuti vanobva Zimbabwe vaite 2 out of 10 instead of 8 out of 10. Saka izvi tiri kuona kuti zvichatonetsa chaizvo nenyaya yekuti zvichakonzera kuti vanhu vangosungwa zvisina musoro munzira nekuti kuti vashande mumarestaurant haizi nyaya yekuti here muno zvara zvemunhu hazvisi kupiwa opportunity yekuti zvishande restaurant asi zviri kupiwa zvahadi mabasa iwavo kana kuti havashandi zvinofadza vene vemabhizinesi zvinokonzera kuti vapedzisire vaakutora vanhu vanobva kunze.
Saka vakataura here kuti izvi zvichaitwa riini?
Havana zvavo kutaura kuti zvichaitika riini. Vakati nekufamba kwenguva vachatanga vagadzirisa nyaya yekuti zvichafamba sei. Asi ichokwadi kuti pari zvino vanhu vabatwa nechirwere checovid vanyanyowandisa uye nevari kushaya vanyanyowandisa chaizvo. Asi vanhu vemumarestaurant nemasiti nangashitaura havasati vavhurwa uye nevanogadzira mabvudzi emasaloni havasati vavhura. Saka tiri kutoona kuti zvinogona kungoitika kuti pamwe zvisaenderera mberi zvivhugwe nekuti panguva yatiriko zvino zvatoti omei nekuti nhasi chaiye tatodarika 100,000 yevanhu vaakurwara nechirwere checovid.
Tinozwawo kuti pane mutongo wakapiwa nedare repamusoro pamusoro pekunyimwa rubatsiro rwecovid-19 kwanga kusvikwa zvizvarwa zvekunze kwenyika. Mungatudza pamusoro penyaya?
Svondo rapera kwakaendwa kuhigh court nenyaya yekuti vanhu vakatizira muno musouth africa vanonzi maasylum seekers havana kupuwa kana kuti havana kunyorwa kuti vachapiwawo rubatsiro rwemasrd pamwe chete nevanhu vemaspecial permits vanova vanhu vanobva kuZimbabwe, Angola neLesotho. Saka pavakaenda kumatare matare akasvika kuti hazvisi pamutemo, hazvifambirani nebumbiro remutemo wenyika kuti vanhu vava vanyimwe zvino rubatsiro rwehurumende nekuti vanhu vanozivikanwa kuti vari munyika uye vanoda kubatsirwa nenyika. Saka matare akapa minister vari in charge nezvesasa social development mazuva mashanu kuti vanotarisa kuti mari inodikanwa kuti kubatsirwe vanhu ava imarii uye vanhu vanofanira kuti vapiwewo rubatsiro rwacho. Kana vasangana nematambudziko vave nenzira yekuti vakumbire kubatsirwa itarisizwe zvakare nyaya dzacho. Saka pari zvino tinotoziva kuti vanhu vaya vanonzi maasylum seekers vakatiza vasati vapiwa marefugee status nemaspecial permits vakufanirwa kuti vapiwewo chirubatsiro rwemasrd.
Saka imi sesangano reAfrican Diaspora Forum makatambira sei mutongo iwo wakapiwa nedare uyu?
Takagamuchira nyaya iyi nerufaro rukuru chaizvo nekuti tanga tagara tichitaura kuti aiwa hazvifambidzani nebumbiro remutemo uye nemutemo unova mutemo waakushanda muno musouth africa weunited nations unofambirana nekodzero dzevanhu vanonzi maasylum seekers nemarefugees nekuti vese vanofanirwa kuti vabatsirwe nehurumende. Saka zvanga zviri zvinhu zvinototinetsa uye tanga tichitotaudzana nehurumende kuti inofanira kuti izvigadzirise. Saka Scalabrini payakazvitora ichizviendesa kuhigh court takabva tatenderana tikafara chaizvo kuti izvi ndizvo zvinofanirwa kuitika. Hatifaniri kuti tishande nenyaya dzokuti pane vanhu vasingafariri vanhu vanobva kunze chero vanhu vacho vari munyika zviri pamutemo. Uye tanga tagara tichikurudzira kuti hurumende dei ichibatsira vanhu vese vamunyika yesouth africa nenguva ino yechirwere checovid nekuti kusabatsira vanhu ivavo chero vasiri munyika zviri pamutemo zvinova kuti vanhu ivavo ndivo vachava aweak point yekuti vanhu varware nekuti ivo panoti vanhu vese ngavagare mudzimba ivo vachabuda uri vanozvitsvagira kudya. Pakubuda ikoko vachabatwa nechirwere uye vachachifambisawo vachipa vamwe.